A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 8th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about human rights abuses by the government as the disappearance of human rights activist Itai Dzamara reaches 2 years tomorrow.
A diaspora-based human rights organization, Zimbabwe Citizens Initiative, will this weekend hold an event to commemorate Dzamara's disappearance and other human rights abuses in Zimbabwe that has forced many Zimbabweans to flee the country.
Zimbabwe has remained on the list of countries that abuse human rights, and its leaders are on targeted sanctions in the United States and the European Union.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Yabugande.
Yebo Jonga, lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwamalungelo kaZulu Jonga, siyabona ukubana sekuke kwaba lamantu abambalwa abacatshayo bethunjwa bengazi ukuthi basiwa ngapi. Njalo sikhuluma ngokunengi okwehlukeneyo okugoqela abanye abasuka bebaleka eZimbabwe besiye emazweni achiyeneyo. Kuthi elizweni sikhuluma nje bakhona abanye abancitshwa umumbu omele uphiwe uZulu wonke. Njalo sizaxoxa ke Jonga la ngombuthano lo ozenziwa eBulitane lapho izizalwane zeZimbabwe ezizabuthana ke zikhangela ukunyamalala ukamnumzana Itai Dzamara osezenelisa iminyaka emibili kusasa, 2 years, engaziwa ukuthi ungapi.
Ndizvozvo nhasi tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu. Nyaya hombe iri kutungamira chirongwa chedu inyaya yekutsakatika kwavaItai Dzamara vari kusvitsa makore maviri mangwana. VaDzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwi asi vanofungidzirwa kunzi vasori musi wa9 kurume kana kuti 9 March mugore ra2015. Mangwana anenge ari 9 kurume. Tishitarisa kuti anenge ave makore maviri nekudaro sangano reZimbabwe Citizens Initiative revana veZimbabwe vari kunze kwenyika riri kuita gungano kuManchester paManchester University kuUnited Kingdom nemusi wemugovera pachange pachirangarirwa vaDzamara pamwe chete nekutyorwa kwekodzero dzevanhu vose vanhu kubva munguva yekukura hundi nehurumende yeZimbabwe. Zvinenge zvichicherechedzwa ipapo, tanzwa kuti mumwe murwiri wekodzero anoitawo zvekuratidzira achishandisa mitambo vaSilvanos Mudzova vanenge vachiitawo mitambo ine chekuita nevarwiri vekodzero kusanganisirawo vaDzamara musi umwe chete iwewe. Tanzwawo zvakare kuti pachaonekwa vhidhiyo kana kuti dokumendari ringava firimu ndingati muchivanhu renyaya dzegukura hundi rakabatanidzwa kuti ringe richishandiswa pakucherechedza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu hachisi chinhu chitsva. Tinoziva kuti kubvira kare vanhu vakatanga kutotiza munyika kuma1980 ikoko nyika yachangowana kuzvitonga. Vamwe vaitotiza munyika vachityira upenyu hwavo nenyaya dzekutyorerwa kodzero dzavo. Kusvikana nhasi zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mamiriyoni mana zviri kunze kwenyika nenyaya dzakasiyana siyana. Ndo nyaya dzatiri tikurukure. Hatisi kutarisa vari kuAmerica nekuBritain chete, vari muSouth Africa nemi vari kuZimbabwe. Pindai muchirongwa ndechenyu. Chinganzi hacho Diaspora Live Talk. Aiwa, imiwo murimo muZimbabwe, tipei pfungwa dzenyu dzinovaka pamwe chete nevari kunze kwenyika. Gande.
Yebo Jonga, siyabona ukubana lamhlanje sethi thina kusasa lapha kuzaba kuwenelisa umnumzana Dzamara iminyaka emibili engaziwa ukuthi waya ngapi. Kodwa siyazi ukubana kula mapolisa kulembiko yetholwayo ukuthiwa khona babonakala abantu abamthumbayo ebaba shop. Kodwa ke ukumangalisayo ukuthi kuze kube lamhlanje akulo
sokwenzeni. Wonke utishitarisawo Chris zviri kuitika izvozvo tisakangana kuti zuva ranhasi izuva remadzimai pasi rose International Women's Day saka inyaya yatinotishitarisawo zvakare. Tina vapanyika kari manzira vanove nengwe Zimbabwe Citizens Initiative vari ku London vatove pachirongwa makadi vakari manzira.
Wedu makadiwo baba.
Aiwa tinofara zvikuru kuti mapinda pachirongwa. Nyaya tiri kutarisa ndeye hurongwa hwenyu hamuri kutungamira imi sesangano re Zimbabwe Citizens Initiative wekurangarira vaitaidza mara pamwe chete nevanhu vose vakachorerwa kodzero muZimbabwe. Mungatsanangurira vateereri pamusoro pehurongwa hwenyu ihwohwo.
Hongu ndingatanga nokuti isusu zita redu tinonzi Zimbabwe Citizens Initiative. Tiri vanhu veZimbabwe vanogara mudiaspora takasangana tikaisa musoro pamwe chete tikati tiumbe chirongwa chinokwanisa kuti vanhu vari mudiaspora tikwanise kuva nechekuita pane zvinhu zviri kuitika kumusha tichibatsirana nemaactivists vari kumusha varikuchorerwa kodzero dzavo nenzira dzakasiyana siyana. Saka tinosanganisa vanhu vakagara kunyika dzakasiyana siyana mudiaspora kusanganisira America, Canada, United Kingdom, South Africa, kwese tingati ndomamiriro atakaita.
Vamwe vangada kuziva pamusoro pekuungana kwamuchaita nemugovera kuti zvinobatsirei kuti matambudziko ari kuitika kuZimbabwe ima kunoungana kuUnited Kingdom.
Zvinobatsira nenzira dzakawanda. Chekutanga ndechekuti tingadaro heri tigere kunze kwenyika yeZimbabwe asi tiri zvizvarwa zveZimbabwe zvine kodzero dzatakapuwa nebumiro remutemo reZimbabwe. Saka tinoungana tiri kudiaspora kudaro tichironga urongwa hunoita kuti tikwanise kunge tine chekuita nemamiriro akaita nyika yedu nenzira dzakasiyana siyana. So, semuenzaniso tinokwanisa kusevenza nemaactivists ari kumusha tichivabatsira nenzira dzakasiyana siyana kusanganisira even nekunge tichivabatsira nemari kana kunge nedzimwe nzira dzokuvatsvagira rubatsiro kana kuti totovakuvadzwa kana kuti zvaita sei. Uyezve tinogonazve kunge tiri vanhu vachakurukura nemapato ezvematongerwo enyika tichiedza kuti vabatane vaise musoro pamwe chete vakwanise kurwisa hurumende iripo vakabatana.
Aiwa tinotenda zvikuru vakari manzira, ramba yanyu muri parunhare. Chirongwa nhasi ndechenyu. Chatinofarira chikuru ndechekuti munorova mitauro yose iri mitatu inoshandiswa pano. Ndinoimba kuti munotorova yose iri 16 inoziva muZimbabwe, inozikanwa inoshandiswa muZimbabwe, asi nhasi tichangopai mikana yemitatu chete.
Zvakanaka.
Chris tabatana zvakare navapromise Sunday, asi tanzwa kuti vari kuimbisa kuti vari kumhanya, saka vachange vainesu kwenguva diki diki. Unogona hako kunge uchikurukura nawo.
Yes, Mr. Sunday, welcome to the show.
Thank you very much. Thank you for having me.
Yes, Mr. Sunday, we understand there is an event in the United Kingdom. Can you tell us more?
Yeah. On Saturday, the 11th of March at Manchester University, we are going to have a huge day for Zimbabweans. This is an event where we are commemorating the disappearance of Itai Dzamara. Itai Dzamara is an activist who was abducted for suspected state agents in Zimbabwe about 2 years ago. Up to now, the nation does not know where Itai is. His wife does not know where Itai is, and his two children do not know where Itai Dzamara is. So this is an issue of huge significance, and there is a reason why we will never let the name of Itai Dzamara disappear from our minds and from our mouth, because there has been a huge gross human rights violations in Zimbabwe and abductions on the hands of the state has continued to increase. So we are saying as Zimbabwean citizens, an injury to one is an injury to all. An injustice to one citizen is an injustice to all citizens. And this time we are actually calling upon Zimbabweans from all over the world to say we should unite and we should amplify our voice against these kind of things. We cannot have a government that is supposed to be a protector actually go around and make people disappear. So it is wrong and it's not acceptable, and the time to keep quiet is long far gone. And the time for us as citizens to be divided either by political affiliation or party affiliation or tribal affiliation, that time is gone. This is the time that a citizen of Zimbabwe, we are going to hold hands despite of our other differences and stand up and say enough is enough. The citizens of Zimbabwe cannot live in fear in their own country. They cannot live in constant abductions or torture by our own government. So this is one of the things that we are saying on the 11th. We are commemorating Itai Dzamara's disappearance so that his name can continue to live in our minds and in the minds of those that abducted him. Mm-hmm. So that his family can also know that for us as citizens of Zimbabwe, we do not forget that he was one of the first mavericks that actually stood up in our generation against this dictatorship back at home. And for that, we are forever thankful for their son, what he has done for us. And we are going to make sure that his name is constantly on our minds.
Mm-hmm. Mr. Sande, we also heard that you are going to take this opportunity to commemorate those who also lost their lives or were maimed during the Gukurahundi era. May you tell us what you have planned on this occasion?
Well, on this occasion, there's a documentary that has been done by fellow citizens, Zimbabwean citizens, that talks about the Gukurahundi atrocities, trying to shed light from video footages of what we have in archives. But basically, we just went back into the archives and searched for everything that we can find on Gukurahundi and tried to come up with a short documentary. This is a documentary that's being done by citizens. We are saying as citizens, we do not want to forget that our brothers and sisters in Matabeleland were massacred by this regime. I was all the way up there in Mount Darwin and everything. But up to now, I see the anger that our nation has. I see fellow young men from Matabeleland that are still very, very angry about what happened. And you know what? It's not a fault of my own. I am Shona, but it's not a fault of my own. It's a fault of this government that went and tortured people. But right now, that anger simmers within our society. And we are saying they cannot continue to throw the Gukurahundi massacres under the carpet rug and hide behind tribalism and all this stuff and continue for us as citizens of Zimbabwe to be divided by that event. They need to come up and own up to what they did. So we are going to continue to do that. And by this documentary, we want Zimbabweans to continue to see that the evil is not a tribal issue. It is a regime that massacred people, and that regime needs to be held accountable. And those leaders are still alive today. They need to be held accountable. And their system of government is still alive today, and it needs to be held accountable. So as citizens, Zimbabwe Citizens Initiative, we are saying as ordinary citizens, we are taking extraordinary steps to have action on the concerns that we have. So yes, we are going to be highlighting the Gukurahundi massacre, and we are also trying to get as many names of the people that were massacred so that their names can be remembered.
Thank you so much, Mr. Sande. If you don't mind, you may continue to be part of this discussion, but if your time is not allowing that, you are free to leave. Thank you so much. Chris, we have a caller, Mukoma Albert. Mukoma Albert, Varugu Zimbabwe. Magadi Mukoma Albert.
Ndino farangu, Magadi wa imi.
Ayu, wandiru mpenyu. Zitaro kupe, zitara Mukoma Albert, ndiani ku Dojo.
Diogo.
Aiwa, ndizvo zvoka maziso anopotsa. Yes. Tachembera mukoma maziso anopotsa kuona.
Aiwa, musati machembera mukoma muchiri mabasa. Tachembera maienda papenzi.
Havasati vaine 93.
Tipeiwo maonero enyu panyaya yatiri kukurukura iyi.
Basa riri chiri nani
baba, basa riri kufadza zvikuru nekuti mima pachirongwa, saka tinobva tanzwa manyavi.
Zvinotenda hangu, ndiri kuda kumukumbura kubhodha nemozambiki mudharo.
Kumukumbura, tiudzeiwo zvamunofunga pamusoro penyaya, tichitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu idzodzi.
Baba, zvinosiririsa kwazvo muno munyika muno. Tikushaya kuti tingaita sei, bhozi kodzero dzavanhu dzikadzanyanya kurambe dzingochorwa nemunhu umwe chete. Saka isu manje kuno kune mararamiro atiri kuita, hatina mufaro kwazvo, nokuti izvo tikatarisa nezuro chaiye chaiye zvarimurinda akatongerwa kugara kujeri nemunyedzera, but chaakatadza chaiye 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 kuti chii chakadza.
Nare yacho iri kumboenda ichidzima, asi taura henyu.
Kutaura chokwadi ndoko tiri kufira. Bhozi iye zvino tikatarisa itaidzamara akatsakatika, hatisi kuziva kuti ari kupi. Izvinhu zvatikutishungurudza chaizvo kuti tovarama takaita sei munyika yedu ino.
Saka zvinhu zvamuri kukurudzira
zvinotipa kuti tino izvo maelection yari kuuya iwayo, hatizive kuti ticharalama takaita sei. Bhozi kana magariro yacho soga, tikutotya kuti hondo iye futi yauya futi. Pamwe padzima nguva tichapinda futi nziga zvive zvinhu zvakaitwa kudhara, kuti vanhu vachingovaiva, vanhu vachingoendeswa kuchibondo kupi nokupi. But izvozvo maizi kutishaya kuti mufaro wacho tingaita sei. Tikurudzira vari wokunze kwenyika ikoko kuti deni togobatana, tiite mushandira pamwe chete, tibatane zvakanaka. Chara chimwe hachitswanye enda. Taita zvive zvaita zvikumo zviviri, titswanye inda iri kutitambudza, iri kutiruma iyi. Zvadzimwe nguva zvingaite mune zvakanaka. Ndikukumbirawo ipapo kuti deno matibatsa nedzimwe nyika dzevari mudaisfora ivavo. Neso tiri muno muzimbabwe tiri kushinga, tiri kushinga zvedu, but tikurwa hondo iyoyo. Ngatedzobvuka isu, ngatirwe hondo iyoyo kuti titswanye inda iyi. Hapedza kuti mwaropa zvisina tsarukano.
Ndodaira kuti vaanzi chiri musaka-saka chiri kuzvinzwira. Ndikataura ndichidzokorora zvamataura, unozonzwa zvaakunzi Jonga ndiye akati havazoti aiwa ndimukoma Albert, vakati pane inda inoda kutswanywayo.
Aiwa ndizvozvo, asi ndinikuyo chidzai zvaka kuti ndiyoyo murume akambokumbira redhiyo uyoyo. Ndikutarisira redhiyo yangu tichauya riini.
Aiwa, hapana chakaipa zvatichaita. Namba yenyu tinayo, kana tabuda pano pachirongwa munofonerwa muchipiwa nyaya yeredhiyo kuti yasvika papi.
Handiitika.
Aiwa, maita basa. Rambai muchitibata muri kumukumbura. Zvinofadza kuti tizive kuti Studio 7 inosvikawo iko.
Rambai muchitibatawo mazvose iwayo. Mari dzacho dziri kunetsa kuno. Rambai muchitiyeukawo, muchitifonerawo dai. So tingafare kwazvo kuti tiri sehondo iyoyi nevari kubaisfora iwavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Albert, morara zvakanaka.
Ndinotenda hangu, maita basa.
Thank you so much. Chris, Justin brief, he mentioned that like yesterday, Linda Masarira was sentenced to 18 months for something that he feels she did not do. And he is also fearing for the resurgence of what happened in 2008-2009, the violence that rocked Zimbabwe, as he looks to forward to the 2018 elections. Mm-hmm. So he's saying, I think it's time for Zimbabweans to unite, those in the diaspora and those back home, to unite and come up with something that's productive.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, Jonga, I've just received a message on Twitter about the commemorations in Zimbabwe tomorrow.
Mm-hmm.
They are planning a quite a big, you know, event. Uh-huh, at the Africa Unity Square, which was named Freedom Square. It was popularized, of course, by Itai Dzamara before he was abducted. Mm-hmm. So we don't know what will happen. Perhaps there'll be some clashes. You know how it usually ends up. But let's just hope it will be peaceful.
That's true.
Yes. Meanwhile, Silom Laleli Lapa, u Big Boy, also South Africa. Kunjani, Big Boy?
Ngiyaphila kunjani mkhulu?
Hayi, siyaphila. Kunjani eSouth Africa?
Ah, thina si right baba.
Ungasiphathisa kuhle.
Oh, ngilanga se Faraday.
Oh, okay. Okay.
Yeah. Ngiyanizwa ba ngikhuluma lo Gandi.
Yeah, ukhuluma lo Gandi.
Okay. Ngiyanizwa Gandi ngale lento echazwa abalaleli baba.
Hayi, sibonile.
So indaba kayitayi baba, ngibona sengathi yazi manje libele esikhuluma ngayo. Simosha isikhathi sethu nje. Sizalwa ngumuntu ojika azidlela iy'ngane zakhe. Bonke la bantu ababulala bagcwele lapha emzimbeni, akena kaboni. Basazoziveza ngelinye ilanga mkhulu, ngoba lo muntu lesikhathi masithatha yithi thina youth kakhulu baba, uyabona. Kulela ilizwe yithi esiyabuya lelizwe engazi lokuthi uyabona inkomo ziyaziwa ngumelusi, kodwa ma uthi uqhatha ibhoku ukuthi likweliswele inkomo ma libuya le nkomo osutshaya uxotsha. Kodwa kwaba right kholo kwesitweni, ngoba khona manje emabhoda uyahlupha, kwaba namagama ukuthi thina eSouth Africa siyatshontsha. Siyasebenza thina baba, kubuya kumzwisa ubuhlungu futhi lo baba wethu. Uyangizwisisa, uthathela abantu izinto bangafika lapha ematshiloji, kubuhlungu kakhulu esikubona laphaya. Uyangi-understand. So wathi thina le South Africa siyatshontsha, thina siyazithengela izinto ama-solar panel in siyathenga ama-light nayadula, siyazama usivuse emathebelelendi yethu. Ngoba mina ngize ngathani mangikhuma sengithi shona lendi wathi leyo nto ayingiphathi kahle, kodwa yena okwenza ukuthi kube njalo ngiyodi osehlukanisayo lobaba lo. Yabona, ngoba into ayenza kulizwe mayehleke ethi thina suka ekhaya sigcwala amazwi sayo sibuya singanalutho, yabona ukuthi kuyamchaza yena ilongo usutha yena. Yabona, so ekukhulumeni kwami ngichaza ukuthi ma ngabe umamele kusazomphelela baba noSmith na, ngoba uKipgawel ukuthi yena akabona uzoyichuma usomane ongabuza yena ezezebusele from kuSmith, yena wabusa njani yena ngoba engunkulunkulu wakhandizwe. Ubuhlungu usazoyithola into ayifunayo lo baba. Ngiyamangalela abantu ukuthi abathakathe ebusuku aye bangangeni kwakhe ukukhomuthi ubuthakathi abukho. Uyabona into enjalo. Lo baba ngempela ukujiba abaseSingapore yonke lento abantu bayafa ey'bhedlela laphayana yithi esithenga imithi sila eGoli. Uyangizwisisa ukuthi abantu bakwazi ukuphila, abantu uma ungafika boRonabhek kuyanuka, kulowa wachiya nje imsuzo kaSmith, yabona indiza amagijima phezeyitshintu. Smith wachiya leyo nto uthi akile kinjabi bambile yini into ayenzileyo lubaba. Kodwa 36 years besibekezele sithi mhlawumbe uze ukhome ukuthi sibe simthanda, sithi hayi mhlawumbe, hayi mhlawumbe, uyayibona. Kodwa into yakhe iyaqhubeka, kodwa abavumi. So into engiyibonayo ezimbaba sihlanganeni sami sivote, ngoba impi ayikho right mase siyeqinisweni. Siyakhile lokhu kuncane sinakho, impi ichitha yonke into ekhona baba. Kodwa yena the way asigqugquzeli, the way enza ngakhona lo baba, wenza sengathi yena akekho umuntu ongamenza lutho, kanti uyinto engamanzi amancane, isifudlana, angathatha ngathi uyinkosi nala bantu nyana bakhe. Uyayibona baba?
Hayi, siyezwa.
So kubuhlungu kakhulu indlela esiphila ngayo. Khona manje abantu bafele batshele imizi le, bafuyele imizi le elokunjani etsholosho, akanancedo. Kanti yena why engalahleli izwini okukhombisa ukuthi bantu abami ngihlupheka nginani. Uyabona? Ugcwele amazwi usho ukuthi abanye abantwana bangcono kunabanye abantu. Dasa abantwana abanye abantu babulala sosifokolo. Ngifuna ukubona ukuthi manje okubanjwe wakhe umntana akabula wena ngahlala kanjani, oyedwa nje ungabala amamiliyoni abo lalayo. Uyayibona kanti?
Hayi, siyayibuza umbono wakho ba.
Hayi baba, hayi ngibonga kakhulu mani uhlelo lolu mnandi kakhulu baba, mani ingangikhohlwa mani, ngoba izinto malekele kwanye bexoxa bekhuluma lapho kubuye okunye kufanele sikubeke, salibele sikubeke ngeke siyeke ukukhuluma. Ungangcola sibulala siphede lo baba, ngoba obvious kafuni bantu emhlabeni, ufuna ukuphila yena yedwa.
kuzwakala
ngiyabonga baba nami ngishiyele abanye abantwana kanti
hayi sure kakhulu hayi sibongile ba
yebo baba anishayele baba athi nasi right lezi ezikhulunywa kwenzakala bona lapho mina ke esikhathini esine ngikhulela la eGoli yabona ngasuka ngimncane kakhulu 1980 I'm sure mina 16 years baba angizanga ngapha ngoba ukuthi kwakuthi kwakusise eZimbabwe impela isise right yabona ngoba kunento ayikhohlayo kanti encane ngiyikhohlayo kuyishuka uyibeka ubaba lo phela ufazi yazi ukuthi engacabanga ukuthi asazi ukuthi lelo lizwe yasali kuso ngkomo akalanto yakhe vela kulanto akayilela abantu bakhe la ukuthiwa balweli lizwe babe vele be-out bengakhethi ukuthi bengathi bayenzani wafakwa nje amabhunu siyakwazi langasa house ukuthi kwayenzakalani njengoba sebajikela daswa bemthathile into zabo bemthiye ebhayiza ngiyabonga baba
hayi sibongile kakhulu baba
thank you mkhulu
Yeah, Chonga, he's, you know, he touched on a number of issues, but mostly, you know, he's talking about the human rights abuses. He says it's just too much. People are being forced to flee to neighboring countries, and when they work there, the president then makes fun of them and says they are coming back poorer. And also when they try to bring stuff into the country, you know, they
need to pay
more money and stuff like that.
The stuff. Mr. Panyika Karimanzira, are you still there?
Yes, I'm still there.
Yes, maybe you can tell us more about the Saturday event. Do you have any guests who are coming from Zimbabwe to attend this event?
We are yet to confirm, but yes, we did invite some people from Zimbabwe. But I wouldn't want to go into much detail about that because even when Silvanus left Zimbabwe, Silvanus Mzowa, when he left Zimbabwe, he was barred from boarding his flight. And they were saying he had outstanding court cases, but the idea was to stop him from leaving Zimbabwe. And we had to make alternative means, to find alternative means for him to leave Zimbabwe. And he had to leave Zimbabwe by road, and he only boarded a flight from South Africa to the United Kingdom. So if we were to go into much detail about who would be coming from Zimbabwe, we might jeopardize their trip.
Maybe you can explain more on the event, on the Saturday event, because we understand you have a lot of activities lined up for the day. Mr. Sande mentioned a documentary on Gukurahundi. Maybe you can expand on that, the other issues that you are going to cover on Saturday.
Very quickly, it will start with a play called The Dungeon, which is by Silvanus Mzowa about Itai Zamara. Silvanus Mzowa happens to be a childhood friend of Itai Zamara, so that will be the beginning. And this commemoration might be about Itai Zamara, but it also covers all the people who disappeared in Zimbabwe, all the people who cannot be accounted for in Zimbabwe. And then we will move on to the Gukurahundi documentary. We will start by just summarizing the Gukurahundi issue, and then we will go into the Gukurahundi documentary. Our stance on this is that when we are talking of the persecution of human rights activists today, including the disappearance of Itai Zamara, the whole thing started way back soon after independence in 1980 when Mugabe sought the assistance of the North Koreans who trained an army brigade, which he unleashed on the people of Matabeleland and the Midlands. His idea being to wipe out all the opposition, because back then ZAPU seen as being the powerhouse in Matabeleland. And Mugabe wanted to achieve a one-party state, so he thought he would have to wipe out the people from Matabeleland. So that's when the atrocities started. It started with a genocide in Zimbabwe. Then in the latter years, it has continued with every election cycle. So that's where the Gukurahundi documentary will come in. And I need to add that this documentary is just snippets of a bigger thing that we are working on. We are working on a longer documentary about Gukurahundi because that story has to be told. Then after the Gukurahundi documentary, we are going to stage a demonstration in Manchester. We have got a defined route which we will follow. And the idea is basically we will be telling the Zimbabwean story to the whole world. And we will be making demands to the Mugabe regime. And it is also on this very occasion, on this very event of Saturday, the 11th of March, that we will be unveiling Zimbabwe Citizens Initiative. And that's when we'll be giving more details about that, how to join and what we'll do and what our aims are. Mm. Basically, that's what's going to happen. And this thing involves every Zimbabwean from all walks of life. It's anybody really from any race, any tribe, any political party, any organization. As long as you are a Zimbabwean, this is the time we are saying, let's come together and let's plug in. Let's own our own destiny and let's play a part in bringing the Mugabe regime down.
Thank you so much. Please do stay on the line, Mr. Karimanzira. We are joined by Mr. Dewa Mavinga, who is a human rights lawyer based in South Africa. Mr. Mavinga, welcome to Studio 7 Diaspora Live Talk Forum.
Much for having me on your program. Thank you.
Welcome. Just do stay on the line. We have a caller, then we'll come back to you. Tina Mkoma give more chuma vari ku South Africa. Iko ko kunava Mavinga. Mkoma chuma magadi. Nasima ira sa blessing in dindine bashkera ke pana pandi jonga kande miri.
Okay, mkoma jonga magazimba
ere. Aywa ndiri mpenyu mkoma chuma. Titaurirei kuti zvinhu zvamungataura pamusoro penhaurirano yatiri kutaurai.
Ya, inimono wanda ngopa wenye mkoma ichaidza mara inya inorwadza mkoma jonga. Hurumende dai yanga yaita effort kuprova kuti havasirivo vakatumira mastate agents kunoba mukoma iyi. But nenyaya yekuti hurumende nemapurisa vakanyarara, ndosaka vanhu tichiramba tichingopusha tichiti aiwa hurumende ndo inoziva zvayakaita pana mukoma ichaidzamara ava. Saka chatangimbokumbira manje dai vese vechidiki tangobatana tabvisa dhisi rejimu iri kunetsa iri, tarega kutya, tangobatwa tangoramba takangosimba tichingoda chinhu chimwe chete, tangoenda tanovhota tine gongoramba tichingopa mapushi kuti gavhumendi ngaichinjwe. Mutongi akati haiite nemutauro chete asi tizviite nokutonotarisira kumavhoti.
Thank you so much. Maita basa mkoma. Tinoimba kuti vamwe vari kunzwawo vechidiki semi pamune muchitaurawo mune muchiudzana zera rimwe chete, hanzi dzinofura nziwani. Thank you so much, Chris. You can go to our guest.
Yes, Mr. Mavinga, good evening.
Good evening, Chris. How are you?
I'm fine. How is South Africa today?
It's okay. It's a bit calm. We have been celebrating Women's Day, and it's all good.
Oh, okay. That's good to hear. How was the celebration, the Women's Day celebration?
A lot of things, but, you know, what is important with these celebrations is to begin at family level. So, you know, you have to spoil your loved ones, the women in your life. So at that level, yes, it was very good. And nationally, South Africa has come forward to strongly support, and this is the Human Rights Month for South Africa. So there were a range of activities that involved even the government of South Africa just to celebrate the achievements of women. And you understand that even within the ANC, there is now talk of a woman leader that might emerge to take over from President Zuma. So it was quite exciting. Radio programs, marches, you know, theater productions and the like. It was quite very good.
Sorry for digressing, but do you think that there is a chance for a woman in a leader in South Africa?
Well, yes, there is a strong chance. I think, in fact, for most African democracies, women are just as capable as men, and it is about mobilization, about creating safe spaces so that it's not this traditional, archaical perception that politics is a dirty game, is violent, is thuggish, and is for crude men. Politics is really for everyone because it's about development. But we need to cultivate that by taking away the violent element from our politics. And I think in that regard, Zimbabwe is still a long way from that. But we need to continue to push the view that the political differences do not really mean war and violence, but really that they should be resolved amicably without people having to resort to knives and pangas and other things.
But why do you think Zimbabwe is still far from, having a woman president?
Well, it's about the space. The political space is so toxic in terms of violence. Traditionally, the state instruments of violence have been controlled by men since before independence. So the issues of human rights abuses that you are talking about, the main perpetrators have been and are men in Zimbabwe. So this is why I'm saying it would be very difficult for a principled and politically upright woman leader to emerge because of the violence, because of the toxic environment. But it is possible if we focus and eliminate, these elements of violence and ensure that there is a level, electoral field that gives, equal rights to both men and women.
Okay. Thank you so much for that insight. Now, back to our topic. Itai Dzamara disappeared 2 years ago tomorrow. What's your take?
Well, it's a very painful thing. And for me, it points to a deliberate strategy, almost systematic, by the authorities in Zimbabwe to send a chilling message to human rights defenders and activists that anyone who dares to stand up for their rights and to demand accountability, that there will be a huge personal cost to that. Because we saw that Itai Dzamara had shown himself to be a man of singular purpose and courage in confronting the regime. Even when he was alone, he would still stand at the African Union Square, at Parliament, and demand accountability. And the police would descend on him in dozens, beat him up, leave him for dead, abduct him, detain him. But that did not deter him. So, unfortunately, this then became some kind of message by the regime in Zimbabwe that really people should stay away from political engagement or from raising issues of national importance. And today we find that for a good number of activists, this has struck fear in their hearts, and this has always been the intention of ZANU-PF. This is why you see that even those that continue to carry the torch after Itai Dzamara was abducted and disappeared on March 9, 2015. We continue to see this kind of harassment, torture, the beatings, people like Silvanus Njova himself, women like Linda Masarira, activists like Pastor Ivan Mawarire. All these people, Mkwananzi, they have one thing in common, which is that they have been victims of state brutality simply because they dared to speak out. So this is the problem that confronts us in Zimbabwe, that we have an intolerant government that does not believe that anyone outside of the structures of the ruling party and government can speak out their minds without fear of reprisals.
Mm. Thank you so much. Please keep holding. We have a listener, Silo Nkomo, Jose Johannesburg. Nkomo, kunjani?
Ngiyaphila kanjani?
Ah, siyaphila. Ungapi kwe Johannesburg?
Se South Gate.
Okay. Ungasiphi imbono yakho ngodaba lwethu silalo kuhle?
ye angithi iminyaka yonke le futhi ngubula uda utshontshu udamara kusiyemuva bekufihlwa ukuthi izani bisenzani ibopho lookout masuku befelejele kungala reason labodabeni kupresident ezaphu yona lesiyaphuma kuzanu namhlanje ke beyithema ongutitisi ukuthi phakathi kuzanu yona siyaphuma besibabona ngomunye wasurvive kugrawund ngisekhaya notedrobheni baba izipra ibizwa ama-distance namhlanje sokuthiwa ngama-ovedi alikhithi balethi ama-ovedi lingcolile kubelethi amazipra abantu bebethatha ngeziteshini engabethathela phana empophoma bebulawela ngale njengengubo yenja behamba bethathwa ngama-different station sibhekile izanu ibulala abantu engizama ukuchaza abantu beharaze emathebeleni singabi le-tribalism singaxegwa into engakhi simede ngalutho ingene phakathi kwethu besisibusa isithi amashoni amandebele ngababulali labana abantu engikucelayo futhi ukuthi from 1980 sizofika namhlanje bonke abantu ababulawa yigugurawuntu kabangaswebutha lanxa kungotitisi khona okunyehamba kusithi kabancatshwa asokhathaya ye-afrika kuyanya abantu bengancatshwa bengabulawa bayancatshwa sifuna beze bengcatshwe abadle khonakho abakudla kuzanu labantu babako labafazi bethu thina kasingeni indawo izaphu siyaphuma laphana izaphu yayi-strong opposition ngesikhathi kubulawa laphana abantu bonke labana more than 20,000 sifakelwe i-curfew ukuthathwa kwadamara kubuhlungu lakithi abantu bemandebeleni lakithi abantu beharare ukukhulumeni both side abanye abantu besindebele bengaphandle kwelizwe babalekela ukubulawa for example opolswell konke khona kuyana kufuze kukhulume lalokhu kuze inkulumo kungcolileyo ukuthi sizotshontsha e-South Africa lapha to me ngizawufaka state that's the stupid statement siyasebenza lapha e-South Africa baba sisebenza kuhle sizabhathe esikolo sinamadokumenti a-right asitshontshi lutho asitshontshi lutho lomuntu abantu esiyifuna ezimbabwe esiwufunayo ukuthi kube lokuthula ababulali bephume baba then bebotshwe lokho abakwenzayo bebulala abantu egugrawund
hayi kuyezwakala sibongile ngembono yakho
and okunye bathatha iy'mpahla zezaphu bengabona ngani befule abazidle bekwazi ukuthi ziyabuyela sifuna i-magnet house yana ibizwe ngegama likalookout masuku ngoba i-property yezaphu lezipra zonke ii-property zezaphu lezezipra ezikuzanu zizofunakala there is a time okuzawuthiwa khona enough is enough babulali bulalanini bophanini besibulala lisicathise vele ladalwa njalo lingosathane ezimbabwe lapho sisazofika lo bhuti lo oyenze le nto lo ngimtshayela izandla uhambe enyawo lukajoshua nkomo that is the first person esengimbonile ezimbabwe ezehole ukuthi efake konke ecreate konke idokhumenti leyo buya lapha e-South Africa uzothi interviewa lapha silokhu kuningi esikuphethe ngaphakathi abantu bonke ababebulawa ngesikhathi segugrawund abanye babaleka balapha sine-full information iqala ngedeyithi yakhona siphethe yonke lokuthi uba ngiwakungcwatshwa laphana ebulo yigugrawund amasotsha wena la akugadileyo siyakwazi ukuthi uba ngiwathontshwabulawa laphana laphana kula abanye abantu and enye into futhi okuze singanzeleli abantu bona ababulawa yizanu abaningi ngegugrawund babe lama-i d amazenge ebekhe ngabolanga lalamhlanje siyakhona ukubatresa bonke sibabona ukuthi longwaendaweni enje longwendaweni enje bebuyele benikeza abantwana babo ilizwe leli libuswe ngendlela engcolileyo ujoshua nkomo kwakufuze ethathe over ngikhumbula upeter hos esitho langabe bephethe izipra ku-ground force ephethe usmith kwi-air force ubebusa from cape town to cairo was the best army in africa kodwa kayibhalwa emabhukwini kubhala izinto ezibe zobula loo mama emakhaya betshisela abantu konke kwamangcwaba konke lokwanoko abakwenzayo sikubhekile le mizi yayitshiswa siyayazi lo itai damara kuthiwa amazimbabwe kula amapholisa azi umsebenzi wayengamboni u-itai damara yikho ababeke ubophela lookout masuku khona kani ukuthi efelejele yini sisazokubuza konke sazophuma kokongwe okungapheli kuyahluza abanye abona
hayi sibongile jonga
tina mukoma Thomas Chauke vari ku South Africa vari parunhare makadii mukoma Chauke mukoma Chauke ndo muri parunhare here Ndiri mupenyu zvikuru mukoma Thomas. Tatanzwa maramba makanyarara takati kuasi vabva vango disappear.
Kana network yepajonino zvachino inowandirwa takawandirwa.
Ndizvozvo, aiwa tinotenda mapinda muchirongwa. Muri diviripi kuSouth Africa?
Ndiri muPretoria town jam.
MuPretoria. Tipewo pfungwa dzenyaya tiri kutaura ndeyekutyora kwekodzero dzevanhu pamwe chete neurongwa huri kuitwa nesangano rinonzi Zimbabwe Citizens Initiative riri mudiaspora vari kuungana musi wemugovera kuManchester kuLondon vachirangarira vaitaidzamara pamwe chete nevanhu vose vakatyorerwa kodzero kubva muna 1980 kusvika nhasi. Tipewo pfungwa dzenyu.
Mukoma Jonga, regai ndifarire chinhuwani nekundipinza muchirongwa kwandaita semunhu anga nechishongwa refu ndichisenda manhamba angu ndichitadza kubatiwa, but nhasi ndoda kuti ndinyatsotsanangura maonero nesituation mamiriro aya akaita pahurumende yedu yetinayo muzimbabwe. Panhau yekuti vaitaidzamara, mukada kutarisa nyaya ichitaurwa izvizvi, vaitaidzamara nhasi tava kuti tiri kuvarangarira, which means mumwe nemumwe ari kutoziva kuti vaitaidzamara vakaurawa handizvi.
Hatisatiaziva mukoma kuti
varikurangarirwa neissue yokuti vanozivikanwa kuti vakanyangariswa.
Ndizvozvo, hapana, regai ndingokubatsirai pandikoti hapana ataziva kuti vakafa here kana kuti vapenyu, asi kurangarira kwavo kutarisa chete kuti taane makore maviri tisina mumwe wedu apambwa kubva paakapambwa. Ndosaka vanhu vari kuungana, kwete kuti vari kurangarira nokuti vakashaya. Aiwa, hapana anoziva.
Okay, alright, ngatichitonga takadaro. Inini zvangu panhau iyoyo ndinova nesuspect iri pachena, ndinoziva kuti iyoyi hama yedu yakanga ichitirwira panhau dzokuti kodzero dzavanhu dzichatyorwa. Kodzero dzavanhu dziripo pakutotyorwa nechikonzero chekuti muchinzwa kuno kwati South Africa vana malima vachiti utongo hauripo nhasi huri kuchema nevana vezimbabwe hausiri hwekuti ndiva mugabe chete, but vatevedzeri vavo. Nhau hombembe yekuti mukada kuzvitarisa nhasi zvakaita vana Chihuri nana Munangagwa, vanhu vakaita zvivavo, vanhu vari kutongozviziva kuti utongo huripo, hurumende yavamugabe ikangobva, hapana imwe nzira yavangararama nayo vakasununguka muzimbabwe kuzve kwokuvharibwa. Ndichirimemba pasure apo munun'una wavaitaidzamara wakanyora gwaro akarisa kuna vachihuri kuti mavapapi nenyaya yekutsvaga mukoma wedu, vakati ari kutsvagwa. Asi mukada kuzvitarisa nezuro chaiko palaptop kuzve makanga muchizvitaura, havana chavatraitwa nedhokumendi rachona hariko, which means zvingori pachena zvazvo kuti utongo hwehurumende yava mugabe iripo nhasi yakatitikirira zvisingambobviri. Tichazova norusununguko kana vasvangira vachinge vahwina, and then nhau iripo futi iri kuzviringidza vatsvangira, tikatarisa pavakatirwira pakusunungura isu zvizvarwa zvezimbabwe from 2022 patakazongotiotao tava neMGC neZANU-PF ndodzaakukombita, vatsvangirai munhu ari kurwira kuda kusunungura zvizvarwa zvezimbabwe. But chimwe chinhu chava kutozviringa ndechekuti vacho vari kuda kubatana navo, umwe nomwe uri kuda kubatana navo achida kuzowana chinepfu mukati mekuti vatsvangirai vahwina. Asi inda nepfungwa yekuti dai vatsvangirai kana vakateerera izvozvi, vamboregwa vaite zvavakanga vachirwira kubva kare kusvika nhasi uno, kuitira kuti kodzero dzevanhu dzingacheniwa. Ikona kutarisa manechero muzimbabwe medu hamuchina, kana yaita kuti ministry of labour inomirira vashandi, hauna kuonoenda chero ukabuda mukambani nhasi unongova munhu unongofa wakangodzamirirwa mari dzako dzingodzisiya kwokundoreva nondoreva kupi, because ministry of labour inoshanda nokutsigisa nehurumende yavamugabe iripo iyoyo. Saka hapana kusununguka kwati kwavapo, even iwe kwazvinoita Simon vamugabe kusununguka chaiko kuzoti chero pakava neutongo utsva vamugabe havana kusununguka. Ta Simon nyaya yegukura hwinzi mandevere ari kupopota nhasi, even igiraji remandevere harichiri muzimbabwe chete, nekuno kwati muSouth Africa tisozviona tikashanda pasemukamba nemazimbabwe nemandevere tiri kutokwarana vachingobatira giraji regukura hwindi riri mupfungwa dzavo. Watamaakuti kuri kuti MGC yahwina, vamugabe vangasununguka sei munyika yezimbabwe? Havana rusununguko. Ndopa vachatanga kuona kuti makodzero dzavanhu dzavanotyora vanenge vakadzifumbatira muhana seizvezvi, vanomaona kuti gukura hwindi vari kutaura kuti zvese tinazvo takazvichengeta, takamirira kuzozvisundunura kana zvinhu zvichinge zvamira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru mukoma Thomas. Nguva ndo inenge iri kuti fambei, tingadai takupai mukanamo wakati rebei wekutaura, asi tine vadare vatiinavo. Chris, une chekutaura?
Vasati vaenda vachauke, muchiripo?
varipo mukoma chauke
ndimi va Thomas Chauke here munoimba ne Shinyori Sisters here
aiwa ndinongori family imwe chete but ini ndiri mudiki wacho
oh
yeah
ah all right have a good day
good mukuru wangu
thank you ndofunga pamwe vamavhinga vangangotsana ngurawo nerurimi rwamai mabatiro ari kuitwa kodzero dzevanhu munyika mungoti dimu vamavhinga topa vakari manzirawo mukana nguva dzinenge dzaakutandanisana
nyaya yekodzero dzevanhu mukati mezimbabwe hakuna zvachose nekuti hurumende haina rukudzo rwekuti vanhu vane kodzero chinozivikanwa ndechekuti pabepa pamagwaro pabumbiro remutemo renyika zviro kwazvo kodzero dzakanyorwa asi mukurarama hamuna zvachose nekuti maitiro anoita mapurisa maitiro anoita mataredzi mhosva maitiro anoita hurumende yacho ndeyekubata vanhu senhapwa iko zvino tinoona kuti kana vana chiremba vakada kuti vataridzire namukoti vanorohwa nemapurisa kozve pekuti vagadziriswe nyaya dzavo panenge pachishandiswa chisimba saka hurumende yedu chainongoziva chete kushandisa chisimba haizivi zvekodzero mukaona panotungamidzwa nyaya dzechisimba panotungamidzwa mauto ipapo hapana kodzero asi hazvisi zvitsva ndiwo magariro ndiwo muriruro weshiri inonzi zanupire kubva nakubvira kubva mugore ratakaona kuzvitoka kuzere muna 1980 kusvika muna 1990 kupera kwe6 months dzega dzega vaiita inonzi state of emergency inotaridza kuti kodzero dzevanhu dzinenge dzamboturikwa vachiita zvechisimba ndo munguva yakaitwa kukura hundi iyoyo nyaya dzekuti hakuna kuremekedza kodzero dzevanhu ticharo nazvino hurumende hairemekedzi kodzero kana vakataurirwa nematarenzi mhosva kuti itai zvakati vanoramba kana kuti vanongotarira divi saka tine dambudziko guru muzimbabwe asi rinoda kuti vanhu vabatane vangotoshinga kuti varambe vachitaura neshoko nezwi rimwe chete kuti zvakwana hatichada kudzvanyirirwa tinoda kuti tisununguke zvechokwadi zvavaiti vari kusunungura nyika vanhu vezanla nevezipra ko zviri kupi tichingotambura kudai
maita basa vamavhinga rambai muri parunhare tichakupai zvakare mukana wekuti muzongotsanangura nerurimi rwechirungu asi tombopa vakari manzira mukana Chris ndofunga vamboti kulume
yebo munomuzana kari manze
yebo nyabonga Chris lojonga mina ngingathi into esinayo lapha vele into yomuntu wonke owezimbabwe ukuthi kufuze sibambane kungenani ukuthi ungumuntu ungumhlobani kumbe ungena isonto iphi kumbe ungumkhiwa kumbe uyini sokumele sibambane sonke abantu bezimbabwe yiko ke thina iZimbabwe Citizens Initiative sesalungisa iplatform yokuthi wonke umuntu ozimbabwe ofunayo asibambaneni sikwanise ukuguqula izinto elizweni lethu ngoba umuntu lo obusisi ilizwe lethu ngumuntu osebenzisa ukwehlukanisa abantu yesingathi yi-divide and rule ukuthi khona singayekeli ukunanzelela uzasidivida forever eloko esibusa forever esibulala forever engananzeleli ilungelo loluntu yiko ke mina enginako engithi abantu bezimbabwe asibambaneni silwise umbuso lo siwukhuphe ikona ke ilizwe lethu lizabuyela njalo libe lilizwe esasilazi kudala ilizwe elokuthi yilo elali liphumelele kakhulu ezantsi kweAfrika even iAfrika yonke sasaziwa kuthiwa yi-bread basket of Africa iZimbabwe yiko esifuna ukuthi sibuyele khona kodwa asingeke safika khona masingabambananga yiko ke thina iZimbabwe Citizens Initiative siyalincusa lonke amaZimbabweni lapho elikhona ukuthi sibe sonke sibambane sibone ukuthi singaguqula izinto yini eZimbabwe.
Okay, hayi sibongile. Mr. Mavhinga, you touched earlier on the issue of the government using the kidnapping as a sign of instilling fear on its perceived enemies. But how come we don't see this happening to more prominent people, like, for example, maybe Morgan Tsvangirai?
Well, I think if you look carefully at the history of politics in Zimbabwe, you would find that ZANU-PF deploys violence strategically and sparingly. It's not that their violence is not random, it's systematic. We saw that at the height of mobilization of the people by the MDC in March 2007, leader Morgan Tsvangirai was bashed and almost left for dead. And together with Love Mamaduku, Grace Queen, Jessica Holland, and many others. And that is on record. So they look at the most potent threat in terms of mobilization. Now, Itai Zamara, when he was abducted and disappeared, he had begun to mobilize across political lines, talking to all opposition forces, and he was calling for a grand coalition. Remember that the Monday, when he was abducted, the previous Sunday, he had addressed an MDC rally, and he had clearly called for people to come together, and there was resonance, because he was talking to ZAPU, he was talking to Mavambo Kusile John, he was talking to everyone, and people were coming together. So that did represent a potent threat to ZANU-PF at the time. When people are in the comfort of their opposition chairs, ZANU-PF will not disturb them. They are not worried. The moment they see potential to mobilize Zimbabweans, look at what happened. The Zimbabwe shutdown that was led by Pastor Ivan Mawarebe. Immediately he became a target. He was arrested, he was charged with treason, he was hounded out of the country, and when he came back, he was arrested again. So when they feel that there is no threat to their political power base, they will not deploy these instruments, but they will use them to target those people with mobilizing capacity so that they send a message. This is the same thing that has happened with Linda Masarira. Because she has been outspoken, she has been brave, and she has said, this is the time for us to come together. And she has been targeted. So you can look at this pattern. It has been like that since independence. It was the same with Gukura Wundi and with Father Zimbabwe Joshua Ngobe.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Stay on the line. Christina Mkoma, Simbiso Murambwe, Varuku Botswana. Magadi.
Tilipo, Magadi ni Mkoma Jonga.
Ndamai kana Muzare.
Muzare,
tinoti kutanga makorokoto ezuva rekucherechedza kukosha kwemadzimai International Women's Day. Tinonge tiinemi ana mai vedu nana sisi.
Tinotenda, tinofara zvikuru tiri muzuva rakadai.
Ndizvozvo, tipeiwo muonero wenyu panyaya iri kukurukurwa nguva ndodza akutiza.
Haveduwe, nyika yedu tatambura, tiri kutunganirirwa naSatan. Uye tihwisise kuti ZANU-PF masatanist. Tererai nyangwe marimi ose vachitaura woga woga wangova wezano achitaura.
Regai ndingo kubatai muromo.
Zvisina rudo mukati.
Hatikurudzire hedu. Hatikurudzire kuti mudaidze vanhu nemazita akadaro nekuti hatina humbo hweizvozvo. Taurai zvenyu.
Tarwadziwa saka tichitaura tide, totaura nezvatinoona. Zvino tinotivo kuna vatsvangirai ngavamire voga. Avo vakabuda vachindopfoma mapati avo zvakatoratidza kukara, vakadokonewa kutungamirira nechekare, vakadokonewa kubatana nevamwe. Nhasi voda kubatana, vachahodinetsa futi pava pamberi apo tahwina. Saka Tsvangirai ngaangomira roga, ahwine ari oga.
Hazvina
musindo.
Ndo maonero enyu aya. Aiwa, ndinovimba kuti vari kuzvinzwa, hanzi dzinonzwa hadzirime.
Ndizvo tinotenda, maita basa, ndambopindawo muchirongwa.
Tinotenda zvikuru, morara zvakanaka kuBotswana uko.
Zvakanaka, nemwiwo Mwari akuchengeteiwo kwamuriwo.
Maita basa, mai Simbiso Murambwe. Chris, regai tinzwe kuna mukoma Sunday mashoko avangasiyira vana veZimbabwe nguva dzamhanya idzi.
Sunday is gone.
Mukoma Sunday vaenda, yeah. Saka tina vakarimanzira. Mukoma akarimanzira, chirongwa chivharwe zvacho, tipei pfungwa dzenyu dzamungasiyira vana veZimbabwe.
Just a few seconds.
Vana veZimbabwe, huyai tibatane. Zimbabwe Citizens Initiative yagadzira urongwa hwekuti mukwanise kuva nechekuita nezvenyika yenyu. Huyai tibatane tese.
Vamavhinga, mashoko ekupedzisira.
Ndinotinhira kubatana, kubatana, kubatana nekusatya, nekuti nguva yakwana, zvakwana, hatichada kudzvinirirwa.
Maita basa, Chris.
Yes, Thank you so much there to Mr. Dewa Mavinga. He's a human rights lawyer and is based in South Africa, Johannesburg. We also had our guest Panyika Karimanzira for the Zimbabwe Citizens Initiative, and he was in the UK. And we also briefly had Mr. Promise Sunday. Thank you so much, and all our listeners who managed to get through and those who did not. Let's do it again. The name is Gande Chris. Good night, Zimbabwe.
Neni, jonga kandemiri, tobatana mune shumwe shirongwa shunotevera.